vara izvarishana ne amoga meted road tazino papo havana kuenda kumabasa ne vamwe vaziri munyengo dzedu vatori mumadhoroba vari kujoina election yedu asi zvazoitika muskoro tikuona vatungamiriri vezvikoro varuda kuedza kushungurudza matichara mumabasa vachivanyoresa magwaro ekutsanangura kuti sei vachiri kuvhuma majikiza akaita seinvestigation. Saka tiri kufara kuti varayiridzi vese vane ansa imwe chete iyo yaakungotenderera yekuti hatikwanisi kuramba tichiinvestigeta vana isu tisiri murait state of mind, tine nzara, tine vana vanorwara kudzimba vatotadzaura, saka zviri kuita kuti ticompromise mastandards emaexamination. Tinove nyaya inonzwisisika nenyaya yekuti hatidi kucompromisa quality education.
Asi izvi hazvizokanganisi here vana vari kunyora bvunzo vamasarauri?
Vana vari kunyora bvunzo ndo vari pamoyo pedu, bvunzo ndo dziri pamoyo pedu zvakanyanya. Ndosaka tiri kurambidza vanhu vasina kodzero yekuti vange vachiinvigileta vanhu vevanhu vane nzara, vanhu vari kutambura. Nekuti mukatarisa nyaya dzevemainvigilation dziya, munhu anogara mukwema awo anokwana matatu, dzimwe nguva mairi, dzimwe nguva hazvigoneke nemunhu asina kudya, hazvigoneke nemunhu ane mwana asina kuenda kuchipatara, hazvigoneke nemunhu akatodzingirwa mwana wake kuchikoro. Tinokurudzirwa hurumende kuti kana tati isu tiite basa iri, ngavatiite kuti tiine pfungwa dzakatidzikamei. Tiri kufara masikati ano tashandira mashoko ekuti ministiri yatitumira emari dzekuti munoda mari dzeinvigilesheni pamunhu. Inove zvinhu zvatanga tagara takatumira kare.
Manga muchida mari uye muri kupuwa mari?
Pamari yeinvigilesheni hakuna munhu ari kubhadharwa invigilesheni izvozvo. Pakungotanhaurirano kwatiri kungoita, tikange yangoisawo kana $13 munhu achingaitawo basa rake chero akazoshaya salari zvake, asi apa pabasa raaita iri anombowanawo